uungu nye kute uripo uwe shwepane yevano wakawanda chenga wanjimu kakuno chenge cha gamba wa shangirai kana kuri kunzi vamu nanga kwa vame enda chikuru chinokosa ndiche kuti kuwe meru nyararu uwe shwe ile ili nguwa yechi ni chinecheche kuremekeza wa shangirai pazvara wa rekipedusira kwete kutawura zumatunge wenye kena mtu chingango konzera nilisho kandosa chikushkira isu kodzero iniwa ndizenge njiriko asi tunokuzira kuti pake meru nyararu nerure mekezo kwa wa shangirai
tichi tarisa woku batana kwa ita Zimbabwe parizvino murufu kwa wa shangirai zaka kusha sei munyaja mruta wa raizo ze kuremekezo kwa kodzero zewanu mnyiko
zaka nyanya chaizo kuti tuku ona kuti vana ve Zimbabwe vanhu zvavo vakabatana vauya pamwe chete asi kuvatungamiri hatisi kuona kubatana ikoko kuvatungamiri zvematongerwo enyika ndozvinodiwa kuti vanhu vabatane vaite zvinhu zvavo murunyararo kana vachipisana vapisane murunyararo pasina wapowa kana mhirizhonga tinokurudzira kuti vatungamiri vasiyiwa mumabere emvct vaone kukosha kwekubatana uku vaone kukosha kwekuti kana vanhu vakaungana vanobudisa chimwe chinhu chakanaka
asi izvi zvinokwanisika here nemapishapisha atiri kuona
kana vanhu vakaremekedza donzvo nechione changa chiina vashangirai zvinokwanisika asi pakapindira dambudziko rekuti vanhu vakangofunga nyaya yemasimba yekuti dai ndirini ndatora kana kuti ndingoveni hapana kubatana kungaitika ndozviriko asi kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavabatane vanhu ngavaite zvinhu zvavo murunyararo vazive kuti zvinokosha kushanda pamwe chete pane kushanda rumwe rumwe
tiri kunzwawo kuti pane urongwa hwekuti vanogona kudaidza vamwe vemakereke vakaita sana Bishop Bakare kuti vange vachiyananisa iyo batamu refu batamu pfupi rime MDCT munoona izvi zvichibatsira here
hongu zvinobatsira chaizvo asi chikuru havasi vanhu vanobva kunze kuzoyananisa chikuru kuti vanhu vari kutungamira vasara vacho vari mukati kana vakazvipira kuti ngatishande pamwe chete uyezve vakazvipira kuti kuona kuti dai vatsvangirai varipo nhasi uno ndezvipi zvavaida vaigona kuwana pavangashanda vese pamwe chete uyezve vakaziva kuti vana vezimbabwe ramangwana revana vezimbabwe rinobatsirwa nekusimudzirwa chete kana vanhu vakauya pamwe chete vakashanda pamwe chete vakaita chinhu chimwe chete murudo nemukuwadzana
tiri kuonawo kuti vamugabe vanenge vasina kutumira mashoko enyara dzapa zviri kukushamisa iwo here
chaizvo chaizvo zviri kushamisa kuti kune mhaka yeiko vamugabe vasina kutumira mashoko enyara dzoku panhamo yavashandirai uyezve kuti kune mhaka yeiko vamugabe vasikaonekwo kupotapota nepakutaura wozvavo iko zvino ndinozviziva kuti marimedzero chaiye mutungamiri weafrican union vamusa faki vanga vari muharare vanoti ivo vakakwanisa kuonana navamugabe asi hazvisi pachena kuti ko vakasununguka here vamugabe vari kupiwa here mashoko ese aya nemhaka yei vasiri kukwanisa kufamba vari kurambiswa here kana kuti chii chiri kuitika